Kwazwai mwere Zimbabwe inindini maikuwe nasi mchirongwa sezo patiro seru kucherecheza zuare Valentine's Day chatisi kupei hurukuro ne muimbi uyakaba umulisa ziyo inonzi Susanna inotara nizerudo nasi mchirongwa tina Pablo Cartel.
Can I hurt that it broke your heart last night, that made you feel like a fool, that it broke your heart last night? But I saw you walking past me, I saw you walking past me, Susanna. You were looking so fresh to death. Yeah, man, I heard that it broke your heart last night.
Inga Susanna uyanetsa hanzi ndiwa ndidomora brand ndiwa ndoda makuseni. Yes, happy Valentine's Day kwana Susanna vese aripo pasi rose.
You were looking so fresh today, my baby Susanna. Susanna, ndiwa ndidomora brand ndiwa ndoda makuseni ndiwa mana yonji today.
Susanna, Susanna, Susanna. Pablo, ndino mkamchira mchirongwa.
Chungu daru daru kurifengu.
Aiwa tinani jimi kama uya pachirongwa tukuonai pa social media mrukunesa tambokeni Susanna, Susanna, Susanna. Ngatikange ine kuudza vateereri kuti ndiani Pablo Cartel.
Pablo Cartel mukomana ane 17 years anoita music genre inonzi afropop and ndichiri kungotanga and the most rugby player ndiri mudzidzi pachinhura ichi.
Saka uchiri munhu wechidiki atikuona kuti pasocial media matotanga kunesa muri kuzvikona kuti vazhinji vaimbi vari kuchema chema pasi pechirongwa chelockdown. Ha, zvinhu hazvi kufamba musha asi iwo aiwa zviri kutofamba bhoko sana mburi.
Chitanga tinoda ngotenda Mwari because if it wasn't for God we wouldn't be where we are right now, you know, being able to do something that other artists can't do. So zvinoda ngotendera Mwari honestly. So support yandakawana kubva kuvabereki vangu because chinhu chikuru chinonetsa vaimbi vakawanda muZimbabwe kare zvino present because ndisati ndapinda mumusic ndakaita nguva ndichida kunyanyodzidza chiino street was paying me for the ends. Ndakarealiza kuti Mwari ndo inodetermina kubudirira kwako kana kusabudirira kwako. Association futi vandakaita kustudio ndakarekodhera yanga yakakosha stinaicho because as you know Lloyd So is a very well known musician in Zimbabwe. Saka pakumisa nekumatsa kwakaita sikonyanya ini ndaitovhundukawo mustudio imomo. Ndinekuganiza nditi apa inini ndikutovhundukawo kuti ndini naye ndakafara kuti akava very open to me. Yakandibatsira even if you listen to my music very well ndiyakaita mabacking vocals yeso iyo.
Susanna, Susanna, Susanna 2-0 pamusoro pecomeback.
Chokwadi chokwadi ndechekuti Susanna hatori but zvakaitika ndezvekuti ndakasvika pababa unomusi vandagara baba mhamu vashamwari yangu yauya ikati ndinozva ndine musikana wandaimboda but anga ane mukomana varamba nanhasi paini ndichinzwa zvaaitaurava ndakabva ndatanga kuvisualiza situation yere ndikati nini ndiri ni mvesi wangu ndingaudza Susanna kuti chii ndobva ndakatanga kunyora song yere from scratch.
Ibvaivatoudza kavateereri kuti kana vachida kunzwa mimhanzi yenyu vanokubata ipapo.
Namba dzangu dzewhatsapp dzinoti 0774101378 uyezve ndinowanikwa painstagram hendo yangu inoti official Pablo Cartel .zw ndinowanikwazve pafacebook chakudzwa magomo music yangu iri pese ungoti Pablo Cartel Susanna inobva yabuda.
Aiwa takunzwa zvakanaka Pablo nguva ndiyo yadyanana tichipeta hurukuru yedu toverawo kaka freestyle.
I can just say
kwese kwauta ine nechakutevera tiri tubvekisambura tinoyerera hapana mumwe wandingazomboda nekuti pepi pandirokona jeni ndinomerera chizikana nyemwerera svedera padhuze zekerera ndiwe wega wandinoda amarisha baby uri ngoda.
Aiwa muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna Pablo Cartel. Aiwa wangu tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pano panhepfenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri 8-9 PM pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro ndino wenyu Mike Hove ndokusiyai nekambo kaPablo Cartel Susanna.
Ona chembere kuinopururudza damigo zindusi pano nyunguduka danga ndakatsamwa ndachosununguka mai vangu vachafara vachapururudza cheche vangu vachafara vachawumburuka emanae that it broke your heart last night that it made you feel like a fool that it broke your heart last night but I saw you walking past me I saw you walking past me.
best.